Ndinoda kutenda zvikuru mukoma Evans nemubvunzo wamabvunzo wekuti chirongwa ichi chemitauro chakakosha zvakadii munyika yemuZimbabwe. Zvakawanda zvakakoshera mutauro wedu. Ndingada kutanga nekuti inini kuti ndinonzi ani, ndopatinotangira. Unombonzi ani? Ndozvakakoshera mutauro wedu izvozvo. Kana ndichinzi nini ndiri mukunda wekwangana zvichienda zvakadaro, kana kuti ndiri mainhingi zvichienda zvakadaro, zvine zvazviri kutotaura. Tiri kutaura nyaya yekuti identity yako, unonzi ani, unobvepi, uri kugarepi, wakanangepi, zvese zvakagukuchirwa mutauro wedu.
Pamazita amabata apo, zviri kupinda papi mumitauro yenyika? Patsanangure zvishoma ipapa.
Pandiri kuti inini unonzi ani, handisi kubvunza zita remunhu. Ndiri kubvunza inini takanangana nezvinhu zvatinokoshesa, tsika dzedu, magariro edu, zvitendero zvedu, zvatinodya, mishonga yatinosenzesa pakurapa. Ukama hwatinawo pachedu, mungava mumhuri kutanga, zvoenda munharaunda, zvoenda mudunhu, zvozoenda mutinoti munyika yese tenderere. Pandiri kuti nyika apa, tine nyika yatinoti isu, kune nyika yana mambo Mutasa, kune nyika yana mambo Zimunya, kune nyika yana mambo Mapanzuri, kune nyika yana mambo Zimuto. Handisi kunangana nenyika yeZimbabwe pasi rese tenderere, ndekuti zvinokosheswa munyika dzakasiyana siyana dzandiri kutaura mapockets aya, zvinhu zvinenge zvakati tsaukei zvishomanana, asi zvichingoti buritsira pachina kuti tese tiri zvizvarwa zvemarudzi evatema vakagara munyika inonzi Zimbabwe, taibatanidza yese yakadaro.
Nemitauro yakawanda iri munyika iyi, nechirungu chakati kuuya ichi, zvinoda kuitwa ndezvipi veruzhinji vangade kupanzwisisawo ipapo?
Chikonzero tirikufanira kukoshesa mutauro wedu kunangana nemhemberero dziri kuezvinezvi, pane zvatakarasikirwa nazvo zvakawanda zvatiri kufanira kundovhundunyura tichidzokesa, ngekuti taita utera hwakawandisa munyika yedu. Mukatarisa vanhu vari kuita makunakuna, vanhu havachava kupara ngozi, vanhu vakuurayana, mosva dzacho dzawandisa, vana vakurova vabereki, zvichingoenda zvakadaro nenyaya yekuti tabva pane mwongo unotitsanangura kuti tiri vanhu. Chinotiita kuti tive vanhu chii? Zvese zvakagukuchirwa pai mumutauro wedu. Ndingaramba ndichingotaura nichienderera mberi.